Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo kubvumbi 25 2021 makaterera ku Studio 7 nevhenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC nchiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi Bazi rezveutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere cheCovid-19 Hurumende yokurudzirwa kupa mauto mari yakakwana apo ndege yechitatu yeAir Force yodonha kubva muna 2014 zvasiya mauto manomwe arasikirwa neupenyu Sangano Recombined Harare Residents Association roshora kanzuru nekuda kuomesera vane zvikwereti asi mutauriri wekanzuru anoti havasi kuzodzora tsvimbo iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Bazi rezveutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere cheCovid-19 zvichireva kuti vanhu vafa vachiri chiuru chimwe chete nemazana mashanu nemakumi matanhatu kana kuti 1556 vanhu gumi nevapfumbamwe kana kuti 19 vakabatwa nechirwere ichi nezuro zvasiya vabatwa nacho kubva zvachatanga kupararira gore rapera vave zviuru makumi matatu nemasere Zvine makumi matanhatu nevana kana kuti 38,064. Vanhu vanomwe vakapora zvasiya vapora vave zviuru makumi matatu nemashanu nezana nemumwe kana kuti 35,101. Vanhu vachiri kurwara vave chiuru chimwe chete nemazana mana nevanomwe kana kuti 1,407. Vanhu vabaiwa nomba yekutanga vave zviuru mazana matatu nemakumi maviri nevana nemazana mana nemakumi masere nevasere kana kuti 324,488 vabaiwa nomba kaviri sezvinokurudzirwa vave zviuru makumi mana nemanomwe nemazana matanhatu negumi nemumwe kana kuti 47,611 Hurumende inoti inoda kubaya vanhu mamiriyoni gumi kuti nhomba iyi inyatsoshanda zvakanaka. Nyanzvi munyaya dzezvekudzivirirwa kwenyika uye dzematongerwo enyika dziri kukurudzira hurumende kuti ikoshese kupa bazi rezvekudzivirirwa kwenyika mari yakakwana yekutenga zvekushandisa sezvo zvinhu kudivi rekudzivirira nyika nemuchadenga kana kuti Air Force zvisisina kumira zvakanaka. Izvi zvinotevera kudonha kwechimwe chikopokopo chemhando yeBell 412 kuArcturus pedyo neHarare nemusi wechishanu kana wake chitatu ndege yehondo ichidonha kubva muna 2014. Gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika amai Opa muchinguri kashiri vakati vari kuumba komiti yekuona kuti chii chakapa kuti chikopokopo ichi chidonhe. Chikopokopo ichi chakauraya vatyairi vaviri vanoti Wing Commander Thomas Tinashe Manyowa na Flight Lieutenant Anita Mapie uye mwano gadzira ndege Flight Sergeant Tinodiwa Nashe Chikami. Mumwe mwana ainge akarara mumba yakadonherwa nechikopokopo ichi ane makore gumi nemasere Jade Penyere akashayawo. Flight Lieutenant Anita Mapie avo vakaenda nemutungamiri wenyika kunovhura zviri pamutemo zambuko rekukaranda ndiwo mutyairi wechikopokopo chehondo wechidzimai wekutanga munyika. Muhurukuro yavakamboita nevatori venhau vakati vakapiwa chidokwa dokwa chekuda kutyaira ndege nemudzimai wekutanga kutyaira ndege dzehondo kana kuti combat pilot Captain Chipo Matimba avo vave kutyaira ndege dzeAir Zimbabwe. Mumwewo mudzimai akava wekutangawo kutyaira ndege dzemhando yejet ndi squadron leader Angelina Bosha. Chikopokopo cheBell 412 chakagadzirwa nekambani yekuAmerica yeBell Helicopter Textron inogadzira ndege kuDallas Fort Worth. Uye dzimwe ndege dzemhando iyi dzinogadzirwawo kuMirabel, Quebec, Canada. Ndege idzi dzinotengeserwa nyika dzemuEurope, Africa neMiddle East. Asi iyi handiyo ndege yekutanga yeAir Force kudona. Muna 2014 ndege yehondo yemhando yeSF-260 yakadonhawo ichangosimuka paCharles Prince Airport muHarare ikauraya vatyairi vaviri. Imwe ndege yemhando yeSF-260 zvakare yakadonhawo gore rapera ikauraya vamwe vatyairi vaviri kuSomabula kuGweru. Ndege dzehondo dzeSF-260 dzinogadzirwa nekambani yekuItaly inonzi Avia Milano. Zimbabwe iri kutenga dzimwe ndege dzekudzidzisa zvechiuto dzemhando yeK8 kubva kuChina, uye ndege idzi dzakada kufanana nemhando yeBritish Aerospace Hawk. Ndege dzehondo dzemhando yeHawk dzakapiwawo Zimbabwe nevaive mutungamiri wehurumende yeBritain, amai Margaret Thatcher, muna 1980. Asi muna 2000, bato reLabour Party rekuBritain rakaramba kutengesera Zimbabwe zvekugadzirisa ndege idzi kana kuti maspare parts dzichipomera mhosva yekutyora kodzero dzevanhu. Vatungamiri vehurumende vanoti vakatemerwa zvirango nekuti vainge vatora minda kubva kuvachena vachipa vatema. Vachitaura pamberi pekomiti yedare reparamende inoona nezvebhajeti renyika gore rapera, amai Muchingurika Shiri vakati ndege zhinji dzeZimbabwe dzainge dzisingashande zvakanaka nekuti dzave nemakore akati kuti. Vakatiwo mauto akatotadza kunobatsira vanhu pakaitika dambudziko recyclone Idai nekushaya zvikopokopo zvinonyatsoshanda zvakanaka. Studio 7 yatumirawo amai Muchingurika Shiri mibvunzo nezvekudonha kwendege, asi vanga vasati vapindura. Mukozeya nezvenyaya iyi, Tabata mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute, Dr. Pedzisai Ruhanya, avanoti zvakakosha kuti mauto apiwe zvikwanisiro.
Zvekutanga tine urombo nekurasikirwa kwakaitwa mhuri dzevanga vachityaira helikopta ine vanga varimo nekuAir Force of Zimbabwe. Asi chatingangotaura hedu sokuti hatisi maexperts, hatina technical information yekuti chii chayanganyanya kuitika. Tinenge tichingotarisirawo kuti Ministry of Defense negovernment yeZimbabwe iitewo investment yakakwana.
Munorevei mungatsanangura?
Kuti ndege dzedu dzemauto edu dzinge dzine zvikwaniso, dzinge dzichiseviswa, kana kuti dzingewo dziri tsva sevanhu vanochengetedza runyararo nokutengechengetedza security yenyika. Vane vachifanira kuti vave neequipment yakakwana, vave nezvinhu zvavo zvakakwana kuti tisarasikirwa noupenyu sokurasikirwa kwaitwa mhuri dzaka dzine vanhu vakashayika. So we urge our government to work to equip these people and to have equipment nendege dzinoita kuti kana vanhu vange vari pabasa pavo vashande vari safe, tisarasikirwa noupenyu.
Asi kavamwe vakuru muhurumende vari kuti zviri kukonzerwa nenyaya yezvirango, havachakwanisi kutenga zvimwe zvekugadzirisa ndege idzi.
Zimbabwe ine ushamwari nenyika dzakati wandei dzakafanana naChina. Hapana zvirango zveupfumi zvakaiswa neChina. Nyika dzakafanana naRussia hadzinaisa zvirango zveupfumi. Saka pamwe hazvibatsiri kuti muwande nemasanctions muchitadza kungoita allocate maresources. Hamuna weiwayo, tarirai zviri kubuda kunanhazinhara.
Mungatsanangura ipapo
nyaya dzecorruption dzokuti munhu anenge akaita certificate yeBible studies ndi anenge azinzi director of finance achipa vashandi mari yekuti vandogadzirwa nzara nemisoro inosvika kuma30,000 pamwedzi ichibuda nenyaya yekuti hapana accountability. So maresources akamanejwa zvakanaka, hatifani kuchema nezvemasanctions.
Mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute, Dr. Pedzisai Ruhanya, vari parunare muHarare. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6170 ne 7270 kHz pa shortwave mazuwa ose. Munokwanisa kugunzwa Studio 7 na 6 AM muvuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Rimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare recombined Harare Residents Association kana kuti CRA riri kushora zvikuru kanzuri yeHarare nedanho rainoti yave kutora rekuvharira vanhu mvura vane zvikwereti uye kutsvaga kambani yekushanda nayo yekuti imanikidze vanhu kubhadhara mari. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muCRA vaRuben Akili.
Urongwa hwekanzuru hwekutumira mapepa ekuchikisidzira vanhu kuti vabhadhare mitero uye zvevane kuda kutora sikwereti kuvanhu. Si wauya panguva iyo vanhu varivo vari kutarisira kuti kanzuru ndoitori nechikwereti chekunge ichipa vagari maservices kana kuwaniswa kwemvura, kutakurwa kwemarara uyezve nekugadzirwa kwepombi dzesiweji. Kutaura kuno kwatiri kuita vagari vekutafara vatopedzisira vagadzira tingati makomba ekuti tsvina yemuzvimbudzi dzavo isiri kukwanisa kufamba zvakanaka ipinde muzvimakomba izvozvo nechikonzero chekuti kanzuru haisi kukwanisa kugadzira pombi dzesiweji. Zvakare tingati nguva iyo yauya zvakare kanzuru yeguta reHarare isina pachirungu anoti billing system yakanyanyoti tswikiti.
Chikonzero cheise maonero enyu?
Nechikonzero chekuti pari zvino kanzuru iri kushandisa yavanoti sejipastio asi haisi kushanda. Saka mitero iri kubhadharwa nevanhu haisi kukwanisa kunge ichipa chirungu atinoti kukepchwa kana kuti kupinda kana kuzowanika pamapepa anotumirwa nekanzuro yekuti vanhu vabhadhare. Saka naizvozvo tikuona kuti kunyange zvazvo kanzuro ichiti vanhu vane zvikwereti, chinhu chinonyanyoshungurudza vagari ndechekuti maservices acho airi kuti vanhu vane chikwereti haisi kukwanisa kunge ichipa maservices yayo chekutanga. Chechipiri ndechekuti billing system yavo haisi kushanda. Saka zvikwereti izvi zvikwereti zvekuti hazvisi kunzwisisika. Vamwe vanhu vangu vachitobhadhara nekare mitero yedzimba vari kuona vane zvikwereti zvinotyisa asi vangu vachibhadhara mwedzi yese. Saka naizvozvo tiri kuti isusu dai pakwanisa kuitwa kuti paitwe tsvakurudzo kana kuti audit yezvikwereti izvi poonekwa kunzi ndiani ane chikwereti chechakati nechakati nechakati. Nechikonzero chekuti pane vamwe vanhu vakatovharwa kana mvura kare kare vari kuramba vachingonzi ivo vane zvikwereti nekanzuro zvemvura iyo mvura yakavharwa kare kare. Chimwe zvakare chataona ndechekuti kanzuru iri kutyisidzira kana kuti iri kutaura yekuti ichaengage madebt collectors.
Pane chakaipa here kutsvaga kambani inotevera vasiri kubhadhara mitero?
Muna 2018 Novemba papo payakambove inounza wevocation debt collectors, urongwa ihwohwo hwakanzi nedare rehigh court hausi pamutemo.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano recombined Harare Residents Association vaRuben Akili vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo mutauriri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme.
Hationi zvichibatsira zvekuitwa nemasangano evagari vanokurudzira vagari kuti vasabhadhare mari dzemutero kukanzuru. Uku ndoyo kunonzi kuzvipisira jira wega munhu kana uchikurudzira zvinhu zvakadaro.
Sei muchiti izvi hazvishandi?
Nokuti mangwana ivavo vamwe chete vanomirira vagari ivavo ndovachange vachichema zvekuti mabhina haana kutakurwa, mvura haina kuuya, marodha haana kugadzirwa. Zvese zvinoitwa nekanzuru muguta reHarare zvinotoshandisirwa mari inenge yabhadharwa nevagari, nokuti vagari ndo vanobhadhara kuti kanzuru iwane mari ikwanise kuvapa maservices avanenge vachida.
Asi kavagari vari kuti muri kuita zvefembera fembera vachiti matorera amunoita mutero kana kuti billing system yenyu haisi kushanda zvakanaka.
Tine billing system icho yatiri kushandisa iko zvino, mabhiri ari kuenda kuvanhu, bhiru raapril ratoenda kuvanhu. Vanhu vavachitotambira mabhiri avo, tiri kuti vanhu vese vaunze maadresi avo, maemail, mafone namba avo vange vachiwana izvi yatinoti e-billing.
Saka muri kuti vagari vanoreva nepasipo.
Zvimwe zvamunongonzwa anenge ari manyepo, vanhu vangojaira kusoropodza vasingadi zvakanaka. Vari kukurudzira kuti vanhu vasabhadhare mari, saka vanozotaura kuti mari iri kubhadharwa ndeipi iyo vachiti vanhu vasabhadhare mari. Tikuti vanhu ngavabhadhare sevhisi iuye, sevhisi iri kuuya iyoyo diki shoma iyoyo, inyaya yekuti kune vanhu vashomawo vari kubhadhara mari. Iko zvine zvikanzuru inoowe vachikwereti chinosvika icho 6 billion nevagari vemuHarare. Dai vanhu vabhadhara sevhisi yaramba ichiuya.
Mutauriri wekanzuri yeHarare vaMike Uchideme vachitaura vari parunare muHarare. Zvichakadaro, mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vakanetsana nemapurisa zvakanyanya apo vaibvisa marara ari mumusha wevazhinji weMbare. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekudzivirirwa kwemukati menyika vakazembeka zembe kuti tinzwe kuti sei mapurisa ainge achirambidza vaNgarivhume kubvisa marara muMbare. Asi vanopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu vari kupomera hurumende mhosva yekuvhiringidza zvirongwa zvevanopikisa ichihwanda nenyaya yekuti iri kuda kudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19. Asi gurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vanoti mutemo hautarisi kuti wabuda mbamani. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaNgarivhume.
Hongu zuro patakati ngatibvise marara paclean up campaign yekubvise marara kumatapi kuMbare, takasvika mapurisa akamaunda akazara riot police vembwa varipo vanga vane pfuti. Vakasvika ivo vakati hakuna ari kufanira kubvise marara iwaya nekuti instruction yabve kumusoro yati hakuna anofanira kubvise marara iwaya. Patiri kutaura navo vakabva vatata hai mota 9-6. Matipa yekutakura nemafront end loaders 2 ekuti arise marara mudzimotokari. 4 dzemota idzodzo vabva dzatiza dzikaenda. 1 chifront end loader chikabva chatizawo. 1 front end loader yakasara nematipa 2. Mapurisa eriot police kwabva vapinde mukati kwabva vatautorana nazvo zvikanzi endai mumatapi police station. Hamutenderwi kuite basa rekubvise marara, hamutenderwi. Saka ndopa ndakazotaura nemukuru wavo inspector Gwarada ndikati sei muchitirambidze kubvise marara.
Vakati kudi?
Zvikanzi hamubvumizwe handi tinotaura nematapi police station. Ndopa vakabva ndati aiwa kana inini ndisina kusungwa handiendi matapi police station tinotaurirana pano. Zvikanzi masungwa. Ndikati mhosva yamandisungira ndeyechi? Zvikanzi yekubvise marara pano zvisipa mutemo, hamutenderwi kumabvisa marara iwaya ndozviri kubve kumusoro. Saka takaramba tichikakavadzana tichinetsana kusvika tavataurira nekuvatsanangurira kuti haizi nyaya yekuteerere zvabve kumusoro but inyaya yehunhu hwako iwo humanity yako.
Munorevei apa?
Kuti zvinoshatei kuti vanhu vabvise marara. Takanganise chii pakubvise marara vanhu? Tarisa uone nhunzi idzo, tarisa uone mvura iri kucherwa pamarara, vana vari kutambira pamusoro pemarara. Hatingaite nyika here yakadaro? Moti vanhu vakati vobvisa marara morambidza. Saka taramba tichitaurirana, iye akazoramba achifonera vakuru vake vaifona ivavo, handizivi kuti ndivanani. Ndopaakazoti oraiti zvakanaka, taakukuregedzai, hamuchasungwi kuenda kumatapi police station asi marara musabvisa.
Zvakazogadziriswa sei?
Taramba tichinetsana navo, ndopavakazoramba achifone kumusoro kuya kusvika vazoti marara maakuchitenderwa kubvisa. Asi munobvisa tiri pano mapurisa takamaunda takachengetedza pano kuita make sure kuti hapana chimwe chinhu chinoitika kunze kwokuti mubvise marara.
Zvino makakwanisa here kuzopedza basa renyu?
Hatina kuzokwanisa kupedza sezvitanga tichitarisira.
Asika vamwe vakuru vemapurisa vaNgarivhume vari kuudza Studio 7 kuti havasi kuda kuti vanhu vanyanyoungane ungane nenyaya yekutyira kupararira kwechirwere checovid-19.
Chikonzero chavo pazvikonzero zvavaitaura havana kutaura nyaya yecoronavirus kuti ndiyo yatiri kuda kudzivisai, asi varamba vachitaura specifically, vakaramba vachitaura kuti tiri kudzivisai nokuda kwokuti tiri kuudzwa kunzi hamufaniri kuite program iyo.
Mutungamiri webato reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nyanzvi munyanzvi zveutano dziri kukurudzira mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden kuti vape dzimwe nyika nhomba yecovid-19 sezvo zviri pachena kuti nyika yavo yave nenhomba yakawandisa asi dzimwe nyika dzichitambura kuiwana. Vanhu vanoda kusvika mamiriyoni makumi mapfumbamwe kana kuti 90 miriyoni vatobayiwa nhomba yecovid-19 kaviri muAmerica sezvinokurudzirwa. America yakapa hayo imwe nhomba kuMexico neCanada, asi nyika dzakawanda dzinoti inokwanisa kubatsira kudarika ipapo. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai mure Zimbabwe, ndinomukamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ine ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro naMbeu, muimbi wechidiki ane mukurumbira. Tirikurukura nezvekambo kake kanonzi hauna rudo.
Simplex music.
Mangwana uchamuka uchiti hauchandida. Asine zuru wakaswera uchiti haudi kundishaya.
Na rudo kambo kambewa kamure Zimbabwe hanzi mangwana uchamuka uchiti hauchandida. Uyu ndimbeu uyu mure Zimbabwe. Mbeu ndinomukamuchira muchirongwa. Tiudzewo zvizere nezvekambo aka.
Hapana rudo is a song that talks about leaving room for disappointment mupenyu, you know, because you know you're bound to be disappointed by people, especially in my relationships. Pazhinji munopinda rudo ruchitsvisa. Mustanga kuona na makaracters enyu mapinda kuti kumunhu zvaakatodai kana kuti zvaakatodai.
Chii chakakurudzira kuti uite kambo aka?
Chakakurudzira kuti ndiite kambo aka is I've been through such circumstances mukurarama kwangu inini. Basically ndinomotivate zvinhu zvakaitikawo ivhenjero muupenyu wangu.
Zvii zvauri kuda kuti vateereri vadzidze apa pavanoteerera kambo kako?
Inini chandoda kuti vanhu vadzidze pa song kuti you should leave room for disappointments. At times we have a tendency of not leaving that room for disappointments, and then was a disappointment was the time we heartbreak yekuti you would never even recover from, you know. Not saying kuti hanzi kana uchipinda murudo usapinda 100% all in kana kuti pinda 100% all in. I'm just saying naturally vanhu si vanhu isusu. We are bound to disappoint people. Even though you know, I can actually do the same. You should just leave room for disappointment. In life, you would get to learn. And as you go, in such scenarios. Suicides and stuff.
Aiwa, takunzwa zvakanaka. Mbeu rega ndimbokubata pamuromo. Tiridzireka vateereri kambo kako. Muri Zimbabwe hauna rudo ndimbeu. Hanzi nezuro wakaswera uchiti haudi kundishaya. Ndimbeu uyu mure Zimbabwe. Mbeu nguva ndiyadyikanana. Ndanchikumbura ukande mashoko ako ekupedzisira kune vateereri.
Ya, vanoda kuziva zvizere neinformation yaMbeu and the Mozi Tribe Band. Munondibata pa 0772-919-755. Pama social media endo zangu. Pa Instagram ni Twitter, it's Mbeu Official. Then pa Facebook, it's Mbeu and the Mozi Tribe Band. Muno ndibate papo pa YouTube. Vanenge vachida kuona video, ndine video nyowa ina chukuta neza ya unarudo yacho. It's there on our YouTube channel, inonzi Mbeu Official. So go and check it out and enjoy yourselves.
I wa mure Zimbabwe rega tiitore mukana uyu mukutenda. Mbeu nekupinda muchirongwa. Nguva ndiyadyikanana. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Asi tosangana zvekare nemusi wechipiri pachirongwa cheLive Talk The Connection. Regai ndikusiyei nekambo kaMbeu hauna rudo anokoneka ine mufaro. Ndine wenyu Mike Hove mure Zimbabwe. Tosangana nemusi wechipiri. Bye bye.
Nimatsa kuta wanda mariangu yese waspanda. Chamboita utori chima yetu ya wanda. Wazondi sikirira mufungwa.
kutenda zvikuru Mike. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, munondi pasimba.
Manero akanaka vatereri, ini ndini Tanonoka Wande ndichikuchengetedzai mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero. Nasi tinopedzisa nyaya yatange tichikurukura masvondo maviri apfuura, apo umwe mutereri akakumbira kutsanangurirwa zvinoreva mavhesi matatu ekutanga muna Johane 14.
Makadiva Wande, inini ndinotsigirana namufundisi Johannes Gumba. Vataura nyaya yekuti vachipindura Johani 14 yakabvunzwa mubvunzo nemutereri. Ini ndinotsigirana navo kuti zvechokwadi vhesi iyo zvainotaura ndozvavakapindura. Kuti Jesu paaitaura izvo, zvichida akanga aona mwoyo yevaaipindura vacho kuti yakanga yakadii. Nekuti dzimwe dzenguva Jesu waiziva zviri pakati pemwoyo womunhu. Ndokusaka makanzwa akazopindura achiti, dai zvaisava sokudaro ndaikuudzai. Nekuti kunogona kunge kwaiva neumwe pamhomho yevanhu ivavo akafunga mumwoyo make kuti zvichida zviri kutaura Jesu ichokwadi. Saka iye akabva ati, dai zvaiva sekudaro ndingadai ndaikuudzai. Saka mufundisi Johannes Gumbo vakapindura zvakanaka chaizvo.
Makadii vatanonoka Wande, tinotenda nemifunzo yetinosangana nayo kana kuti netinonzwa muchirongwa ichi. Asi imwe mifunzo umwe kutaura kwandambonzwa uku ndekwekutuka Mwari. Mwari hatukwi, Mwari hasekwe. Zviya zvokuti kwai Mwari ndinoti Mwari hakuna, vanhu vanamata nhema. Saka chinhu chinoitika ndechekuti midzimu yacho yavanovimba mairi isusu tinoti madhimoni. Chinhu chinonzi mudzimu, munhu akafa akararama seni, nokubva afa ndokuzomuka ashava denga, ashava zororo, odzoka pane vanhu vapenyu. Saka kune vanotenda kuna Mwari vachitenda muna Jesu Kristu, havatendi chinhu chinonzi mudzimu.
Magadi vatanonoka Wande, navose vamunobata navo nemwose vateereri mose, tinoda kukwazisai muzita ramambo Jesu. Ndinoda kupinduravo ini, Bhaibheri shoko raMwari rinonzi rakafemegwa naMwari. Mashoko ose ari mubhaibheri anonzi akafemegwa naMwari, ende mashoko ose ari mubhaibheri ndezvokwadi, tinofanira kumatenda. Saka Jesu paaitaura kuti dai zvisirizvo ndingadai ndakuudzai, waibudza vatendi vose vanotenda kwaari kuti kudenga kune dzimba zhinji dzekugara dzakanaka. Waitaura pachena pache zvake kuti kudenga kune dzimba zhinji dzekugara dzakanaka, ndo dzandiri kuinda kunofanira kunodzigadzira kuti kana mosvika munosvika paugaro hwakanaka. Saka ndozvaitaura Jesu, dai kusina chinhu Jesu waiva asingavanzi, waingotaura kuti zvose zvakuna kana chiriko kudenga uku. Hazvimbosi zvekuti zvinoda kuprofitiwa kana kuti zvitaurwe nevafemberi kana kuti kudini, kuti Jesu unotaura kuti zvechokwadi kudenga kune dzimba zhinji dzekugara. Dai kusina ndaingokuudzai pachena kuti hakuna chinhu. Saka ndatenda zvikuru, ini ndinonzi Pastor Mungu ndiro zita rangu.
Diko muri yose Studio 7 pachirongwa chezvitendero, akutaura ndimufundisi Moyo. Nasuno rigai ndidudzirewo chiwedzera saizvozvo. Jesu Kristu chekutanga achitaura mashoko awa, achidai kusaiva kudaro ndingadai ndaikubvudzai. Jesu Kristu achiuya iye wakauya senzira, wakauya segwara rekutizivisa kunoendwa tichibva pano panyika. Apa achiudza vadzidzi vako, dai kusizi kudaro ndingadai ndaikubvudzai, dai kusizi kudaro zvinhu zvose izvi ndingadai ndaikuudzai kuti kana tichibve pano tinoendepi. Asi nei kuti Jesu Kristu anotuya achizivisa vadzidzi kuti vagare vakachenjera, vagare vachiziva kuti kumba kwababa kune dzimba zhinji dzokugara. Dai kusizi kudaro ndingadai ndaikuudzai kuti chii chazoitika kana kuti zvose izvo hakuna. Asi kuti iye pachakwe akauya achitosisa vanhu kuti vagone kuziva chokwadi, vagone kuziva kuti kana tichibva pano tinoenda kupi.
Vatereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare svondo rinouya, apo tichatanga kukurukura umwezve musoro wenhau. Kana muine mibvunzo, tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini tanono kawande ndichiti mosara zvakanaka.
Tinotenda zvikuru tanono kawande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku isikati sendaba ku VOA.